Good evening, Zimbabwe. Welcome to your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at The Voice of America on Tuesday, October the 17th, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are talking voter registration. That's a familiar topic, right? But we are focusing mainly on those who say they are not going to vote next year. They're just not interested. But why? That's the bigger question. Let's get connected on WhatsApp. And the number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, at VOA Ndebele, and at VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voaindebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Phase 1 of the National Voter Registration exercise is continuing across the country, with figures from the Zimbabwe Electoral Commission showing what many are describing as voter apathy. This means there is lack of interest in the registration process and, by extension, the 2018 election itself. But here is the question. Why would anyone choose to not vote when they have the right to do so and is free? We hear from those people next. Lichona njani sapho lwe Zimbabwe, hi kutibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje siqhubeka sikhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo, ukhetho luka 2018. From ama-figures akhitshwa lugatsha olubhalisa abantu olubona ngokuqhutshwa kokhetho iKomishini yeZimbabwe Electoral Commission, okuphumayo okusobala yikuthi balutshwana abantu ababhalisayo. Kambe izizathu kuyini? Yebo, bengaba bekhona abehluleka ukubhalisa, mhlawumbe kabalama-IDs, mhlawumbe kabalama-proof of residences adingakalayo. Kodwa bakhona abathi lanxa kutheni kabasoze bavote kukhetho lolu oluzayo, kabala interest ngani? Ngoba bazazikhulumela bayeza kulolu hlelo kusikhatshana esilandelayo. Ndiyo nyaya yatu kurukurane zvayo nasi vatereri. Nyaya yevanhu vari kuti aiwa hatidi kuvota musarudzo dza 2018. Tichange tichinzwa zvikonzero zvavo tichange tinavo vakawanda muno muchirongwa, nekuti mafigures ari kubuda kukomishini yeZEC, Zimbabwe Electoral Commission, anoratidza kuti vashoma zvikuru vanhu vari kunyoresa political parties, mapato zvematongero enyika, pamwe chete nemasangano akazvimirira oga. Ari kuchema-chema kuti aiwa vanhu wei, wongo pane zvitadzo zviri kuitwa neZEC zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa, asi varipo vari kutaiwa atidi zvachose kuvhota musarudzo idzi tichange tichinzwa zvikonzero zvacho tichange tichikurukura nevamwe vacho muchirongwa chino ichi munguva pfupi inotevera. And joining me now is one of such people, that's Stokozile Fuzwayo. Good evening, Stokozile, and welcome.
Yeah,
I see a pila linjani lan.
Yeah, pila.
Yeah, utika osozu vote kuke toluzai.
Intenge sula angiregistanga ngoba ngiyaphe South Africa.
Utinga ne South Africa fuzwa yabanye
beregister.
Ubasu wakho ka soza vume ino kukudingela nje ukupha amalanga mhlawumbe amabili amathathu ukuthi uhambe uyebhalisa uphenduke.
Hayi ngene ngoba ngiqalise manje kungena kuyo ngitshintshele manje kuyo bezele ndlela omunye uhambile manje lilongile 1 month ngikuyo ngikazavumi.
Uke wamzama kodwa?
Hayi, sengisesaba nje ukuthi ngizame ngoba nangoDisemba uyeza sengisiye ekhaya. Ngifuna ukucelela ukuya ekhaya ngoDisemba. So ukuthi manje bathina sikude kangaka sithiwani.
Namanye amazwe
particulars impela ukuthi singabhalisa sasike sivote masisekhaya. Manje ngiyasingaregistanga singapha sezinjani.
Isisombululo fuzane ukuthi uyekhaya kuphela ngoba izeki kayisozi ibuye izolibhalisa khona ngapho eSouth Africa.
All right.
Yeah.
Besithi kumbe bangavuma yini basibhalise singapha.
Hayi
kabasivota basivotise singapha.
Hayi lokhu abasoze bakuvume sebe kubeke kwacaca. Khona ngapho eSouth Africa yini elimele liyeZimbabwe liyebhalisa njalo libuyele nxa sokwisikhathi sokuvota.
All right.
Uza kwenza njalo uzazama.
Yes, hayi ayiboni. Ngabe uhlelo lolu luyavuma ukuthi up to December. Ngoba ngiyabona ukuthi ngoDisemba ngingafika. Sesingakhona ukuthi sizame ukuthi siregister. Ngoba ukuthi sivote yikho kuright.
NgoDisemba liyabe lolokhu luvuliwe. Babe belokhu bebhalisa abantu. Bathi liyaphela kube mhla ka 25 khonapho.
Hayi ukuthi sizalithola.
Ye luphela ngo 25 January actually. So nxa uzahamba ngo December ufika ubhalisa.
Yeah, hayi singabhalisa.
Ye hayi siyabonga fuzane ongena kuhlela.
Hayi ngilindile baba.
Aha, that was Fuzane Stokozile Fuzane calling us from South Africa. Her concern is that she just got a job. And she says her boss cannot allow her to go and register. But I just told her that even in January, the registration will still be underway. So she says she'll go home in December to register. Tine mtereri zvekare va Steven Chati. Makadi mukoma wangu. Aiwa, tinofara kana muchifarawo.
Aiwa, tinofara kuti tichienda nechirongwa chestudio 7 chinotipa chokwadi chekumusha.
Iya, nesiwo tinotenda Sterik. Matonyoresa kuvhota here.
Chokwadi chinoti chibete kuvhota chingangovapo, asi dambudziko manje nderiri. Takabva kare tichivhota, saka iye zvino zvaakuratidza pachena kuti munyika medu hamuna opposition nekuti tine 2002, tine 2008, zvichiratidza kuti opposition yahwina yobirwa but haina chayakaita. Saka nazvino unozopedzera usisina hope neyaya yekuti kana ukanovhota vhoti yako pawaikasa yairatidza kuti yahwina asi marizauti ouya ari the other way round. Saka chido chekuvhota chinopedzera chabva muvanhu.
Saka mukoma Steven muri kuti hamuna shungu dzekunovhota nekuti makambovhota asi hapana chachinja, hapana chiri uchinja.
apana zvirikuratidza kuti munyika medu hamuna opposition ndodambudziko izvozvi ndakabva kuZimbabwe about 3 weeks back ndanga ndiriko ndikada kutsvaka kuvhota kuregister kuvhota but I failed nenyaya yekuti ndakaenda makuseni ndikasvika something around 2 o'clock then I had to give up ndaona kuti hakuna chiri kufamba and from around 8 o'clock to 2 o'clock baba said we were less than 10
kwanga kuri kupi ikoko
kwakuri kutafara
Tafara Mabvugu
yes
asi chirongwa ichi chiri kuenderera mberi pari zvino muri kupi muri kusouth africa
yes izvo ndiri kusouth africa
muchatsvaga here mukana wekudzokera kunotraya futi kunyoresa nekuti chiri kuenderera mberi chirongwa chiro muna january chinenge chichienderera mberi
this December ndiri kuenda kuZimbabwe but now dambudzikembere kuti opposition inewo here zvairi kuita kuti kana vanhu vavhota kodzero dzevanhu dzigone kuzobuda ndombvunzo wangu chete kuopposition kuti vanewo here zvavanozokwanisa kuita kuti kodzero dzevanhu dzigone kuzoenda pajekerere
saka izvozvo kushavimbo kwenyu mumapato anopikisa ndokuri kuita kuti musaite shungu dzekunyoresa
dzoka manje kumashoko emutungamiri wedu enyika mutungamiri wedu kunyika kumashure akati nyika haizoendi nebhilo saka tikuona zvichidudzira mai nekuti opposition vakangonzi vakundwa ivo vakahwina therelax
aha saka koita sei ipapo mukoma wangu
handizivi kwangovawo kuti kana takundawo kuvhota takunda but kana tichakoniwawo takoniwa because zvinoratidza kuti zvakangofanana kuvhota nekusavhota
aiwa tinotenda mugoma Steven nekupinda muchirongwa
tinotenda baba rambai muchitipanhau dzechokwadi
aiwa tinotenda ticharamba tichiita zvido zvenyu mubaba Steven chati ufona lai sesouth africa uti gala nchinkunchi yekubhalisa ngoba kade vhota kotwa uketo kusibala kuqilibezela lapho kuwine khona i-opposition itshontshelwa kungabi ndaba zalutho layo isuke iswele amasu okuthi ingaqhubekela phambili njani ngendlela engenza ithole amandla ithole njalo lolo khetho yabe ilutshontshelwe nguSteven Jati lowo that's Steven Jati our caller from South Africa saying that he is not encouraged, he is not motivated to register. Why? Because he has lost faith in the opposition and in the electoral process. That's the bottom line, really. That's the common denominator that we are getting from the many messages that our listeners are sending on our different platforms on WhatsApp and Facebook, as well as on our emails. We also have another listener that's Richard Mhlanga. Kunjani Mhlanga Baba?
Hello?
Yebo Mhlanga, kunjani?
Ndiri raiti makadii
aiwa tiri bhoo mukoma wangu kuri sei kwamuri
kwandiri kuri raiti kupisa
aha muri kupi kwacho
ndiri nzvimbo inonzi Deure muna sabu kukomuri Buyera South under Chief Tamusa
Buyera South Buyera South kubuyera South ndo kwasavi uku
Yeah,
because it's 10 kilometers
away from
Bethel
Bridge. No, ini ndiyo vota, asi kune vamwe vari kutya, vari kuvhundutsirwa vachinzi, kunyoregesa kuri kuita vanhu, And this is like kwabuda picture yako. Sauri uzi picture iyo yoka na wako vota unengu wako uneka utu wakotila nindi saka muka kano saku vota tinuguro wae saka wana wako saku register mahi
saka wako fundusira vanuava ndi wanani
ndi mai nangani umichini wako bingi nakana wata nangani ko na mchini
Gana mavundusirwa kudaro munoinda here kuma porisa makambo uza kuma porisa na izvozvo nekuti handizvoga hazvizi pamutemo.
Ya itsi vana vamaji vundusirwa iyo taiva kuzoti hamusavundusirwa kunyepa because ini ndiro bato MDC saka achingo kuzoti nomusatya kunyepa asi vamwe vanja vasimbutsikana nekuti kwe incident yakaita 2008.
Saka varipo here vamunoziva vari kuti kuda kwavo kusavhota musarudzo dzinouya idzi varipo vamunoziva vari kudaro.
Ya pane tu vandakataura navo vangaita takaona kuti inorejista kupedza nguva because haisi tiri kutovhurudzirwa saka ndakazvaa kuti no kunyepa. Ndiamno register makasununguka but iyo tu vacho vakati vakazino register nezuro saka ndichingoni zvito geta mupane vamwe kuti pane vamwe here vachiri kuvhundusirwa.
Aha, aiwa rambai muchiva kurudzira Mgoma Richard tinotenda nekupinda muchirongwa.
Tatenda zvikuru.
And before we go to our first guest tonight here are the figures as of October the 15th, the number of people who had registered in different provinces in Kobulawayo. The number of people who had registered as of the 15th, that's on Sunday, is 13,119. Out of 409, a projection of 409, that the Zimstats thinks it would register at the end of this program. So, Kobulawayo, so go register abantu abangu 13,000 kuphela phakathi kwabantu abakhangelelwe yizek abangu 409,000. Kuharare uko as of Msue Shondo Msua 15 Zek ya kanga ya Nyore 7 vanokwana ivo 55,201 out of vanhu vari kutarisirwa kunyoreswa ene Zek ipapo vanokwana 1.3 million vane kodzero yekuvhota. Kuma Nikaland uko pakati pevanhu 912,000 vari kutarisirwa nezek almost a million pare zvino kwa register vanhu vanokwana ivo 87,000 chete. Kumasha Central Mashonaland Central kwa register vanhu vanokwana ivo 66,000 out of a projection of 620,000 eligible voters. Kuma Shonaland East, out of a projection of 735,790, only 93,309 have registered as of Sunday. And in Mashonaland West, only 31,432 have registered out of a projection of 834,414. Going to Mashingo, Kumashingo uko, kuri kutarisirwa, zekiri kutarisirwa kuregister vanhu vanokwana ivo 754,314,000 eligible voters and pare zvino kwato register vanhu vanokwana ivo 57,417. ema ndebeleni ema tebelelenda north phakathi kwabantu abangu 389,000 abakhangelelwe izek okwamanje isilovi se isibhaliswe abantu abangu 15,114 emathebeleland south kithi lapha engiphuma khona ku province yami phakathi kwabantu abangu 356,000 abakhangelelwe yizek isibhalise abangu 16,883 kuphela kuzothi eMidlands enkabazwe zek iri kutarisira kunyoresa vanhu 865,000 asi pari zvino yatonyoresa 48,000 chete enda sekuziva kwenyu zek iri kutarisira kunyoresa vanhu vane kodzero yekuvhota vanosvikwana ivo 7 million, that's the target that ZEC is going for, 7 million eligible voters. Hilo inani elikhangelelwe yiZEC. It ifuna ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota abangu 7 million. Kodwa ngamanani aphansi lawa abantu ababhalisayo nekushomeka kwebantu bari kunyoresa. Abantu abaningi bazibuza ukuthi gambe lizafika na lelo nani vanhu vakawanda vari kubvunza kuti kushomeka kwevanhu vari kunyoresa uku ZEC ichakwanisa here kuvawana vanhu vanokwana 7 million ivavo vairi kuti inoda kunyoresa. And joining me now is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe ya Dzoga. Mkoma Machakaire makadi.
Tinofara makadi ikoko.
Aiwa tinofara kana muchifarawo.
Izinani.
Aha, manzwa vatereri mkoma Machakaire vakawanda stereki vari kutaura ivo kuti haiwa havana shuvo yekuvhota musarudzo dzinouya. They will not be voting primarily because they have lost faith in our electoral system, in our electoral processes. They have also lost faith in the opposition. Muri kuzvionawo seizvozvo?
Pane ka challenge kadiki karipo kuvanhu. Tekutanga tinoda kuti vanhu vanzwisise tichipindura divi rekuti havasisina chiwimbo neopposition. Zimbabwe haisiri yeopposition. Zimbabwe haisiri yemaopposition political parties. Asi Zimbabwe ndiye maZimbabwe. Zvoreva kuti munhu anopinda mune zvematongerwo enyika zvizere nemunhu asingapindi zvizere anobatikana nematongerwo anoitwa. Saka ndiri kuona sekunge kuperewera kufunga. Ndikuona sekuti kuperewera kufunga kuti titi izvo opposition yakundikana. Ndikuda kuti munhu azvibvunze kuti inini sedunga munhu chii chendiri kuita kuti ndibvise ZANU PF pachigaro. Tikawana vanhu 4 million zvisinei nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira vanoti inini ndakazviiririra. Chii chendiri kuita? Chii chendinofanira kuita kuti ZANU PF naMugabe wabve pachigaro? Zvinoreva kuti tinobudirira musarudzo dzetinenge taita. Saka kuregera opposition iri yega azinazo zinotibatsira. Patakuda kuti tiende kuti tiite mukombera anwa. Tara chimwe achitswani ndaba. Uye rume rimwe chete harikombi churu. Saka tese. Wema chechi. Masivo society. Ma politicians. Katibata ni pamwe chete. Toita chini chime chete te kuti. Mwengu edu. Izanu PF. Kutu zokera panyaye kuti wanu wakuti. Wakisi na chiwingo. Ndiyo 1460. Wangu chiwingo chino goda kunge chapera. Asi chino famira kutap pids wapacha kuti chiweko nekuti tipesarisa mafigas arikutaurwa nezeki kuti ndio arikutarisira kuti maprovinces ndio wanhu wanofanira kurejesta kuti wavhote newanhu warikunyoresa izvozvi kuti wavhote. Pane musiano mukuru chaizvo. Musiano wacho uri pasi. Zvoreva kuti. Waya vataimbotaura kuti kune vanhu vakafa. Kana kuti ma ghost people, ma ghost voters. Hawasisipo. Vakudhira nema real figures. Nema real people. Warikurarama. Saka hatifaniri kuti tibatangoti zvakaitika kare. Of course zvakaitika kare takatanga ndo takatsinzidza. Saka tinofanira kuti tichichenjerere manje kuti pataibirwa ndepapi, aimanipuletwa vhoti ndepapi, aiita kuti zvatinenge tavhotera zvisira tobuda zvakanaka ndepapi. Tochienda tese neuwandu hwedu tondovhara maburi iwayayo. Kutaura chokwadi chokwadi pamberi pamwari 2018 tinonyatsoona pachena ZANU-PF tichikurirwa musarudzo idzi uyezve wanomboda kuirwira vachishaya pekumira nekutsika kuti varwire. Saka ava vanhu ava vamwe vacho vanotaura mashoko ekuti vapera chiwindo ruda kufungidzira kuti vamwe vacho vanhu vanoshandiswa nema agency wanoshandiswa nezanupf. Wamwe wacho wanogona ngo vachishandiswa nevasori vemunyika kuti vataure mashoko iwayo kuti vanhu vapere simba. Asi tinoda kukurudzira kuvana veZimbabwe ndechekuti kana takambovhota pachi 2018 tofanira kuvhota. Saka kana takambonyoresa kuvhota 2017 uno hanzi tinonyoresa.
Aha, tinotenda ipapo mukoma Matsvakaire ndimbomubata ndimbomubata imurumo. We also have our second guest, but before I introduce him, if you are in Bulawayo and you are interested in registering to vote, in case you don't know where to go, nanzi indawo lapho ongaya ebhalisa khona kwaBulawayo, eBulawayo Central, kule City Hall, Evelyn High School, Makerton Primary School, Milton Junior School, Old Bulawayo Technic College, Peter Pan Preschool, Pick and Pay Tent, Robert Trescott Primary School, 5 Avenue Market, Egwadini, Airport Primary School, SLB Primary School, Baines Infant School, Baines Junior, Falls Garage, Harrisville Hideout, U Biddle, Kenilworth, Montgomery Wall, Newmansford, Northern Shopping Center, Northley High School, Norwood, Pig Farm, Richmond Club, Richmond Wall, Sourcetown, Emasimini, Tegela Garage, Trinens, Umgusa, Umvucha Farm, Amazon Primary School, Camel Primary School, Centenary Primary School, Divine Mercy Roman Catholic Church, King George School, Kumalo Mahachula, Nasta School, Old Nick Mine, Paternest, Romney Park, Catholic Training School, School of Mines, St. Thomas, Thomas Rutland, Woodville, Benside Garage, Hillside Junior, Hillside Teachers College, Leeside Shopping Center, Lockview, Masia Pambili, Riverside, Sandra Jones, Tennyson Primary School, Townsend High School, United Bulawayo Hospital Wall, Waterford Primary School, Waterford Shopping Center, Whitestone, Woodlands, Vatwele Shopping Center, Bradfield, Christ the King Church, Gifford High School, Girls College, Hamilton High, Henry Law, Hillside Scout Wall, Montessori Primary School, Milton High, Montrose Girls High School. Sithatheke umnumzana Rashid Mahia, Timotora va Rashid Mahia, Executive Director, Vesanganre Hill Zimbabwe Trust. Mr. Mahia, good evening and welcome.
Thank you very much. Welcome.
Yeah, how is voter registration going wherever you are at?
It is slow in some areas, particularly in the urban areas that I know. There are fewer people in Stungwiza, where I've seen fewer people coming into register to vote, not in as much numbers as we would expect. But in the number of areas that we monitor as here in Zimbabwe, we have seen a number of cases that have been reported by citizens, particularly in the rural areas that we work in, where there are reports that are coming that a number of citizens are being misinformed deliberately that the biometric voter registration process is a spy tool that seeks to detect where a voter, an eligible voter, seeks who they seek to vote for, and that at the right time the state will know who people they voted for. So there's a deliberate misinformation of citizens in a number of areas with the use and abuse of councillors, traditional leaders, in a number of areas. So we have seen that there is a deliberate attempt in a number of areas, rural areas, to intimidate people, to deliberately decide to sideline people because of their political affiliation, and they are denied access to certifying of their proof of residence. There's a number of tactics, a number of situations that are taking place that have been reported.
Mr. Mahia, let me jump in there. I hear you, but there is a significant number of people, especially young people, and sadly so, who are saying that we are not interested in voting because we have voted before, but no change has come. So we don't want to waste our time this time around. Is that something that you are hearing?
Yeah, that is the major excuse that is given by young people. Not only young people, but even people that have, all the people that have voted in the past, in past elections. It seems like the 2008 election and 2013 election has created a mystery around the importance of a single vote, whether the vote changes things or doesn't change things. So there is this resignation to fate. A number of citizens are saying it does not make any change, it doesn't change anything for me to cast my vote because, one, the vote will be rigged. I think the fear is that my vote won't count because it won't be counted, or there'll be other votes that will be counted, and therefore, even if it is counted, it doesn't lead to a change of government and governance and such. That is the excuse that is given by a number of people.
Uh-huh.
That I was talking to. There is no, but lastly, this is also has been further strengthened by the fact that the voter education program has not been as intense. The voter information has not been as intense as it should be. I've walked around in Harare in a number of suburbs, but what I discovered that there are no posters. You speak to people, they say, okay, we want to register to vote, but where do we go? So when those people don't even know where to go. There is no poster that gives them information on where to register to vote. So the media that is being used to spread information, to inform communities, to inform the public, should also change and go to the lowest level of the community. Maybe posters will be good, the lower level kind of information dissemination, so that information gets to each and everyone. I spoke to some people who said, no, it doesn't matter. I registered in 2000, I registered all along, so I don't need to go and register to vote. But they said, no, this is a new voter's role. So you need to register. Everyone is a new voter now in terms of the voter's role. So it's the kind of information that needs to get to people, to the citizens, that whether you voted 20 times, if you don't register now, you will not be able to vote because you won't be on the voter's roll. So the information needs to be disseminated to the lowest level possible of the community.
Uh-huh. Thank you there, Mr. Mahia, and please do stay on the line if you just joined in. This is The Connection, your youth forum, coming to you live from Studio 7 at The Voice of America. And tonight, we are talking voter registration, focusing mainly on those who say they are not interested in the 2018 elections and they will not be voting because they have voted before, but they haven't realized the change that they were expecting. In other words, there is a serious voter registration apathy in this election. There is voter apathy in this election. Why? Because people have lost hope in our electoral processes. Ngiqhubeke nxa okobulawayo nxa ufuna ukuyabhalisa nanzi ezinye indawo lapho ngaya khona. Moray Primary School, Morningside Side Shopping Center, Retreat Shopping Center, Riverside College, St. Francis, Efusini Shopping Center, Lodge A Primary, Lodge B Primary, Makokoba Preschool, Railton Hall, St. Columbus High School, A, St. Columbus High School, B, St. Patrick's A, St. Patrick's B, Stanley Wall, Westgate Training Center, Old Rengini, Kambo Makokoba, Baba Fields, Emily Zani Preschool, Gyros Jiri Center, J. Big Shopping Center, Lobengula A, Lobengula B Primary, Loske A Primary, Loske B, McDonald's Wall, Mpilo Hospital, Mzilikazi High School, Mzilikazi A, Mzilikazi B Primary, Sobukazi High A, Sobukazi B High School, Thorngrove Wall, Mashumba, Harare is next. Silo Mlaleli, Cingweni, ngiyakwamukela kuhlelo Mlaleli.
Hello.
Yebo, linjani?
Kona.
Ye, uyizwile indaba mlaleli. Uzavota yini kukhetho luzayo?
Ye, ngizwile.
Ye.
Mina.
Iqhubeka.
Mina bengicela ukuthi bathi laba bantu abangafuni ukuregister. Abayekele ukungena ecingweni ukuthi bekhuluma ukuthi bona bafuni ukuregister. Besele maphakathi nje uma bengafuni ukuregister. Ngobana indaba yokuthi umuntu uma engafuni ukuregister beyikhuluma izwisa abanye abantu ubuhlungu ngokuduhisa abantu bonke ukuthi bengaregister yena umuntu oyedwa yabe engafuni. Sesicela ukuthi nxa umuntu ezibona ukuthi yena ukuregister kakufuni azithulele nje zwi abafuna ukuregister beregister.
Mandlovu ngenele khonapho umlaleli wethu Joyce Ndlovu yakhuluma lapho ukhuluma indaba eqhakathekileyo uthi nxa ungomunye wabangafuna ukubhalisa wabangafuna ukuvota thula fela phakathi kodwa nansi indaba Mandlovu ama problems mawule nkinga awuzilungisi lezo nkinga ngokuzithanyelela phansi kwecarpet phansi kwesigogo uyenza ngani kazikho hayi kumele uzicaye isilonda siphola ngokuvulwa phela uyayivula indaba ikhulunywe ebandla ithungelwe ebandla ithukelwe ebandla njengoba siyenza kanje ukuthi mhlawumbe bonaba abantu nxa sikhuluma kanje bazazibona amaphutha abo ngoba singazithulela bezithulele labo bazakwazi kanjani kanti ukuthi hayi bayaphambanisa
ye ngobana phela nake akathi bengakhuluma so abantu abaningi bayalalele ngezomunye la sesithi mina ngifuna ukurejista sihamba sityelana lapha ezindlela mthi ma uphume kurejisteni ubuze omunye umuntu ukuthi irejistini uzathi hayi lokho akunancedo lokho orayithi nyongenancedo wasiyithulele uthathe isithupha sakuleke endlini ngoba into ekwenza ukuthi ube nesithupha uyazi thina sibona ngani umuntu ongathi yena akarejisti umuntu ongelaso isithupha ngoba vele uyabeshele ukuthi isithupha kalani kodwa ma ulesithupha ambe rejista ungaboni lokhu sithi okwalowani umnyaka kuzayenza kathi maselwa kwalowani umnyaka suzahlala ufele suku zonke.
Aha, siyabonga Mandlovu. Kodwa uyakuvuma ukuthi impela bagcwele eZimbabwe lawo suke wahlangana labo. Ngabakho eSouth Africa leBotswana kuphela. Bagcwele laseZimbabwe abantu kaSozivote.
Kodwa hayi sicela ukuthi bethule. Siregister
sithini. Hayi siyeza. Bona balalele. Siyabonga Mandlovu.
Nami ngiyabonga umuntu wakithi.
Aha, mtereri wedu Joyce Ndlovu ari kupopota hanzi kana usingade kunyoresa vhara muromo wako kwete kuti ufambe uchitaura kuti hei handidi kuvhota nechikonzero 1 2 3 nekuti unozo kurudzira vamwe kuti vasanyoresa asi ndavataurira hamheno ndiamai Ndlovu kana kuti ndimuzvare kuti haiwa nyaya inogadziriswa nekukurukurwa nezvayo kana mukaise nekaparutivi nyaya kana ari maproblems kana ari matambudziko haendi munogona munofanirwa kunge muchikurukura nezvawo that's how you solve problems you don't solve them by sweeping them under the carpet mukoma machakaire navamahiya rambai muri parudare parunare timbotarisa kuHarare Metropolitan uku kana usati wanyoresa uchidawo nzvimbo dzekunyoresera kana uri ku St Mary's kuHarare yenda pamanyame paka phase 5 business pane tende ipapo kana kuti tent Rufaro Road kona shops go St Mary's wakare za zanamwe business center Shingai Primary School Tangenamo Primary School Zengeza Main 24-hour clinic Chitungiza Municipality Wall Forward Business Center Mangoromera Bus Terminus Uruyazo Shops Chaminuka A Primary Chaminuka B Dungwiza A Primary Dungwiza B Primary Jabula Wall Chigovanyika Bus Terminus Area F Crech Chigovanyika Shops Car Park Open Space Nyatsimbe Business Center Tadzikamizi A Primary Tadzikamizi B Zengeza 1 High School Zengeza 1 High School B Zengeza 2 High School A Zengeza 2 High School B Limbani Shops, Open Space, Corner, Chigunguru, Tangenamo A Primary, Tangenamo B, Fumo A Primary, Fumo B, Zengeza 7A Primary, Zengeza 7B Primary, Mberi Primary, Rutendo Crèche, Zengeza 4, Early Learning Center, Murimwe High School A, Nzimbo is Zagawandisa and Dinema pages 67, I think. Ane information, yes, yeah, register. Voter registration phase A, phase 1, got out the phase 1. Saga Atigoni, kunge tichimupa information, yes, e gana mwine access to the internet. Yendai pama websites edu anoti www.voazimbabwe.com www.voashona.com kana kuti www.voandebele.com kulapho ke elingahamba khona likhangele ubone ukuthi province yakho indawo lapho kubhaliselwa khona ku phase 1 ngoba abakafiki endaweni zonke kathesi bakwezinye indawo ku phase A nxa usiza ukuthi hayi abakafiki lapho okhona bazafika kodwa ungathola udletshana lokuthi bakhona lalela ubuzisise kumbe uye kuma websites etesanda kukhuluma ngawo uhambe ke ubone udownload kumbe uvule ilink elogwalo lolu ilist yonke le ischedule sonke leso ubone ukuthi ungayabhalisa ungaphi ndizo ke kwamuri mkoma machakaire how do you deal with this kind of apathy? How do we solve this?
It's too early to say we already have an apathy, but though we can look and see into it. ZEC is not being very transparent in its operations. It's not advertising as it is supposed to be. We are not seeing posters like the previous speaker was saying. We are not seeing even billboards. We are not seeing the ZEC personnel moving around as is supposed to be. And again, the political parties, they are a bit reluctant. They are not going to where the potential voters are and educating them. Of course, the civic society is doing some work here and there, but there has to be a crisscross of civic organizations, of political parties, and of ZEC, of course. For example, 2 weeks ago, I was in Mashona and Central in Mazowe. We visited Bembe Farm, which is next to Arnold Farm. The people there, they were not even aware of this BVR. No politicians, no ZEC, and we were the first civic organization in Zimbabwe at Dzoga to visit them. And there are a lot of people at that area. So we can say there's voter apathy, but the three arms, meaning ZEC, political parties, and the civic organizations, they still have to do a lot of work to counter this. Otherwise, of course, it might be a voter apathy. But the biggest responsibility lies on ZEC, because the government is financing ZEC to do this voter education. But to where I stay, I haven't seen ZEC. I haven't seen any official from ZEC telling people what they are supposed to do about this BVR. So it's like ZEC is working in cahoots with ZANU-PF to pre-rig this election. And this is where I cry or I it. We don't have to be seen or to be heard as cry babies.
We are running out of time. Mahia ndimbo zoka kwa muri. Pane vamwe vari kuti kana takutarisa opposition. Ndipe muenzaniso MDCT. The party has been boycotting by elections. Mublawayo, now they have, now ZANU-PF has members of parliament from Bulawayo, whereas previously they did not, because the MDC was always there contesting elections. And the reason why ZANU-PF now has members of parliament in Bulawayo is because the MDC, Morgan Tsvangirai, has been saying that they have been boycotting this by-election, saying that no elections, no reforms. But now we are going to 2018. Those reforms the MDC has been demanding have not been implemented. And by look of things, they will not be implemented before the 2018 elections. So there is a feeling among some sections that the opposition, particularly the MDC, has been, you know, complicit, really, in, you know, taking away the zeal, people's, you know, zeal, trust in this, in the electoral processes. How do you respond to that?
I think the first challenge is that elections are supposed to provide citizens with an opportunity to choose a government of their choice. And the laws that facilitate such choice, making of such choice, should be laws that are fair, that allow all the players on the field to feel that there's a fair chance of succeeding. So I think political parties, as players in the elections, will make choices and decisions on whether they participate in processes that are unfair or fair. It is the right and the duty of the political parties to do so. But I think it is the responsibility of ZEC as the election management board to ensure that now that there's a BVR process, that is, there's a BVR process taking place, that citizens are informed. The reason why citizens do not have confidence in the elections is not necessarily because the MDC has not participated. It is because they don't see the value in elections, which seem to look to be predetermined, whose result seems to be predetermined. So what we need to do as civil society, what we need to do as citizens is so that your vote counts. You need to participate in elections because your vote counts. And the explanation that I've given to citizens that I've engaged with is that there are people that will make a choice to vote, not because they have decided to vote for a particular candidate, but because the conditions that under which they are going to make that choice are coercive. They are going to make a choice in an environment where there's a lot of intimidation and violence and the threat to their life, and they will make a choice against their will. But there are citizens in urban areas who are informed. They've got access to information through WhatsApp, through internet, through Facebook. They have access to information, even if ZEC does not give out information. They have access to information, but they deliberately decide not to make their voices heard. So what these citizens have done is deliberately decided to vote by not voting.
Uh-huh.
So what is my message? My message to citizens is that you have to register to vote for your vote to count. And you have the responsibility. Political parties want to be voted into office, but it is the responsibility of citizens to decide which political party they will vote for. And you need to be able to be on the voter's roll first for you to decide whether you want to vote or you do not want to vote. The danger with not registering.
We have lost Mr. Mahia there, but nevertheless, we have a caller on the line. Good evening, caller. Hello, Mlaleli Mtereri.
Hello, Magadi.
Tripo Magadini.
Ito Simba.
Ndirukutora na vani hapa?
Ndivachigara mashija.
Raji Garama Shija, muriku vote remu sarudzo zino ya kana uti muri mumwe we avo varikuti kwete.
Ini kuvota ndiwono kuti ndinga vota.
Muchavota.
Ya kuvota ndisi kubudira kuvota.
Ine chikonzero?
Chikonzero zvirikuitwa ina ndisi kuzvinzwisisa ini. Panyedzi kubhadhariswa kuri kuitwa vanhu dzimari namasabhuku pamusoro pazvo ko maproof of residence ndei vanomadii ndechi munhu ngangoenda nechitupa chake anovhota nechitupa chake maproof of residence ndechi ichi chitori chekuda kubira kwezanupf hazvina nebasa rose rinozova rikuda kuita izvi.
Asika proof of residence ndekuratidza umboo kuti hongo muri kugara munzvimbo iyoyo yamuri kuti muri kugara.
Asi handivoni kana zvine chedza iku kuda kubira chete inzira dzekuda kubira chete idzi.
Saka hamuvhoti zvachose.
Vanhu dzimbudzi chichi iko kana vasina mbudzi vechidiki vovhota sei nekuti vana vazhinji vamwe vanenge vasina pamisha saka vovhota sei.
Saka kwamuri koko muri kuti kuti munhu awane proof of residence kumasebhuku ari kuti bhadhara mbudzi kana kuti huku.
Vanoda kuti muvape something kuitira kuti vakupe stamp yekuti uvhote. Saka imi wozowana kopi iwo usina chaunacho. Idzi inzira dzokungoratidza kuti vanhu vari kuda kubigwa chete ndo nyaya inongovapo. Saka zvinopedza simba izvozvo.
Asi pamuri kusangana neizvozvo mukoma wangu pane kuramwira munda kumakudo pane vamati mambotauravo navo here mukavaratidza kuti ndivo zviri kuitika kana kuti vezeki vacho.
Ndiri kutaura nevanhu vari kumba vachititaurira zviri kuitika izvozvo saka ndiri kutoona kuti zvinokupedza simba zvinhu zvakaita seizvozvo. Saka ameno kuti tingabatsirikana sei pazvinhu zvakaita seizvozvo. Dei makwanisa kuti mucrash maitiro ari kuita masabhuki iwayo vanhu vakwanise kuvhota vese munhu kangoenda nechitupa chake mani.
Aiwa tinotenda vachigara mashizha nekupinda muchirongwa.
Maita basa nenguva yemandipau.
Mlaleli lo kala ngokuti vakona osobhuku abatenxa usiyadinga ubufakazi bokuti uhlala lapho uhlala khona kuvillage leyo vathi ibhadali mbuzi kumbe ubaphe inkukhu akukho emthethweni loko sesike sakuzwa kodwa yinto engekho emthethweni. Sesihambile isikhathi sivaleke uhlelo gogogoyi kuchipinge uko kana muchida kunonyoresa indai kubangwe primary school chipinda secondary maunganidze crash maunganidze primary murepa business center mutenda dzamera chichichi wana information yakawanda pama website yedu www.voazimbabwe.com www.voandebele and www.voashona.com. Unfortunately, we are out of time, but thanks to our listeners and our guests tonight, Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka, as well as Rashid Mahia, Executive Director of Heal Zimbabwe Trust. This is it, Zimbabwe. Good evening from me, Ntungamilinkomo.